Vari kurova pasipo. Vana veZimbabwe vanoda kushanduka kwenyika. Vanoda kushanduka kwezvinhu zvakawanda munyaya dzezvesarudzo. Tiri kutarisa nyaya dzakaita sekunyoreswa kwevanhu kundovhota. Tiri kutarisa nyaya dzinoenderana nevanhu kuti vanhu vanokambela sei. Nyaya dzezvemasaisai, kupfuriswa kwemashoko. Nyaya dzezvemasabhuku kana vakuru vakurova tunhu paticipation yavo pamaelections. Nyaya yemasoja, mauto, pauniform sources kuti variparticipata sei. Nyaya yekusvigirana, nyaya yekunyemara zvekudya, nguva yesarudzo. Zvinhu zvakawanda zviri kutarisa zvinge zvichishandurwa nyaya yediaspora vote kuti zvigadziriswe panyaya dzezvekuita kwesarudzo.
Tiri kuzwawo vari kukurudzira nyaya yekuti mutemo unobata sarudzo uvandudzwe. Zvii zvamungataurawo pakurudziro iyoyo?
Mifomu hombe inodiwa navana veZimbabwe kubviswa kweiyoyo inozizeti nekuti chinhu chatouraya maelections kana tiri kuuraya kufambiswa kwevana vezvinhu muZimbabwe. Iyoro vana Chigumba nevamwe vavo vepuzeki vari kufambisa sarudzo zvisina kunaka. Ndo rifomu hombe iri kudiwa nevana veZimbabwe kuti ndoiri pavatanga yaitika vakabvai vavo tovati muindependent bhodhi rinoona nezvesarudzo idzi muZimbabwe. Tinoziva kuti aiwa zvose vana veZimbabwe yakarwirwa kuhondo. One vote one man ishande. Panonga panoda vanhu vane hunhu, vanhu vane chido neZimbabwe, vanhu vane chido nevana veZimbabwe nekusarudza kwavo. Vana Chigumba ava nevamwe vavo havamo mukategori iyoyo yekuremekedza zvido zvevanhu, rekuremekedza zvido zvinodiwa nemwana veZimbabwe kuti Zimbabwe iende mberi.
Asika, tiri kunzwa vari kutaura kuti pane matambudziko anobatawo kana mapato anopikisa, kana kuti vanenge vachirwira kuti ndini ndiri kutungamira bato, vachiti zvinobatsira.
Dambudziko ndiwo vana Chigumba kaa, ndiwo vanokrieta zvese izvozvo. Nekuti vana Chigumba vakabuda pachena kuti vanosapota rimwe bato rinenge richiparticipate maelection. Saka tinenge tichiona kuti ivo ndo vanokrieta mapati izvozvo. Dambudziko rekaitika rechemapati harina kubva kumapolitical parties zvavo, rakabva kuzanupiwa.